Mukoti uyu amai tinotenda Manyere vakaudza Studio 7 kuti kushaya mbere kweidambudziko risingasarure kunyange hazvo vakawanda vachifunga kuti zvinobata vanhukadzi chete.
Infertility idambudziko rekusabata pamiri. Mushure mekunge amai nababa vagara vesegore rese zvichienda mberi vachiita bonde rakakwana asi pamiri pasingabati. Ende chinhu chekuti hatingati idambudziko revakadzi chete, nevarumewo vanoita dambudziko iroro nekuti vanogona kuita mbeu shoma, mbeu yakaremara kana kutoshaya mbeu.
Amai Manyere vanoti donzvo ravo rekutanga chirongwa ichi kuzvipatara zvehurumende nderekubatsira vanosangana nedambudziko rekushaya mbereko vanoshandisa zvipatara izvi asi vasina mari dzinodiwa.
Paye patinoenda kuzvikoro zveunesi nevanhu pavanoenda zveudokta, munhu wese anotodarika nepo pafertility or infertility treatment and management, asi hachizi chinhu chekuti taibva tazonyanyodzikadzikana. Munyika muna hamuna fertility nursing yakazvimirira. Fertility experts kumadoctors varinotobuda kunze kwenyika. Training yakakosha zvikuru nekuti muzvipatara zvedu zvehurumende manga musina rubatsiro rwefertility. Vaya vasina mari vanga vachibva zvangozogarawo zvakadaro kana vaizoendawo kuchiprofita kana muzvivanhu nekuda kwekuti mari yekuti vaende kuprivate hospital vanenge vasina.
Amai Manyere vanotiwo havasi vose vanoshaya mbereko vanoda kubatsirwa nemishina yechi zvino zvino kana nenzira dzemazuva ano idzi.
Munhu akatisimbei munogona kubatsirana naye kuti ambotidzikire imuviri mbichana ozama kuita mwana pomiri potobata, kana kuti munogona kutaura naye kuti ave munhu yauya wekuti anokwanisa kuziva zvaanodya, zvaanoita, yatingati lifestyle change pamiri potobata. Kune vaya vane machubha akablock, mukangokwanisa kana akablocka if you unblock those tubes zvinhu zvakutofamba. Tatiregai timbobatsirana, tifambe nezvatinazvo timbobatsirawo.
Nyanzvi mune zvekudya kunovaka muviri kana kuti nutritionist vaDiago Muguri vanoyambira veruzhinji kuti vadye zvekudya zvine utano senzira yekuwedzera mukana wembereko.
Pane chikamu chinoratidza kuti kudya pamwe chete nembereko zvine ukama hwakasimba pakati pazvo. Pakutanga ngatitarisei chinokuita neoverweight kana underweight. Izvi zviviri zvinowanzokonzerwa nemadyiro edu kana mhando yechikafu chatinodya. Tichaona kuti zvinhu zvinokonzera yatinoti hormonal imbalance mumuviri medu zvichizokanganisa mbereko. Nguva zhinji kana taona kuti amai vane pamuviri tinobva takurudzira kuti vadye chikafu chizere neyatinoti iron. Kusavapo kweiron kunokonzera kusavapo kweovulation.
VaMuguri vanotiwo kushayikwa kwezingi mumuviri wababa kana amai kunogona kushayisawo mbereko sezvo ichidiwa mukusimbisa mbeu yababa, kuumba zairi neutano uye kuumbwa nekukura kwemwana.
Chimwezvo tikatarisa mbereko kunana baba, kusavapo kwezinc kunokonzera kushayikwa kwekubikwa kwevatinoti maronya uye ane utano uye neuwandu hwavo. Saka munguva zhinji munoona patinoti kana vachidya mavise tinokurudzira kuti vadye nemhonzi dzacho nekuti ndimo mumwe munowanikwa zinc.
Amai Priscilla Akata mumwe mugari wemuHarare vanoti kwakawanikwa nyanzvi muzvipatara zvehurumende dzinobatsira munyaya dzembereko zvinobatsira mhuri zhinji dzisina zvikwanisiro zvekuenda kuzvipatara zvakazvimiririra. Amai Manyere vanoti pari zvino vakadzidzisa vakoti nana chiremba vepazvipatara zvikuru zvesali mugabe nepari renyatwa muHarare. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti vawanewo zvikwanisiro, vanodzidzisawo vana mukoti nana chiremba kubulawayo vachiti vanodawo kuti vanenge vadzidziswa ava vazofambawo vachidzidzisa vamwe vashandi vezveutano kumatunhu ese munyika. Muna 2017 vana chiremba vaviri vemuZimbabwe vakavhura chipatara chakazvimirira chinobatsira vanenge vachinetsekana nembereko cheIVF Zimbabwe uye chakabatsira madzimai 120 kubata pamuviri. Mhuri dzinoda kubatsirwa kuwana mwana dzinoenda kuzvipatara zvakazvimiririra dzinobhadhara mari inosvika muzviuru zvina zvemadhora, inova mari yakawandisa kuvanhu vazhinji muZimbabwe. Munyika zhinji dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe pakashayikwa mbereko kunowanzoshorwa mudzimai. Gwaro reZimbabwe Health Demographic Survey rinoratidza kuti munyika madzimai emumadhorobha ndiwo anonyanyonetsekana nembereko zvichienzaniswa nevanogara kumaruwa. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.